Mufananidzo 108. Marko 15 ndima 23 kusvika pa 39. Mateo 27 ndima 35 kusvikira pa 54. Ruka 23 ndima 33 kusvika pa 48. Johani 19 ndima 23 kusvika pa 30. Varwi vakatora nguo dzaJesu ndokugovana pakati pavo. Vakamuroverera maoko netsoka pamuchinjikwa. Mushure vakazosimudza muchinjikwa ndokuumisa. Nguva dzakanga dziri dzepfumbamwe mangwanani pavakaroverera Jesu. Mamwe makororo maviri akarovererwawo pamwe chete naJesu. Vose vaifanira kuramba vakatulikwa pamuchinjikwa kusvikira vafa. Mushure mama awa matatu, zuva rava panhongonya. Rima guru rakafukidza nyika. Kwama awa matatu, kwakanga kwakasviba kwazvo. Mushure mama awa matanhatu, Jesu ari pamuchinjikwa. Akadanidzira mukukunda achiti, zvapera. Ipapo akafa. Mumwe mubati, ndiko kuti murwi aitungamirira chikwata chavamwe varwi. Akaramba akamira ipapo nguva yose iyi. Akashamiswa ndokuti, zvechokwadi murume uyu anga ari mwanakomana wamwari.